Scrap your lalo. Scrap your lalo.
Gender.
Teko.
No limits.
Fimero. Nishati swidea.
Nash nation.
Yellow father coat. Pancha sofa. Pancha sofa kanam sat man soka. Ona iva chancherera gomba bless aine kutita isimbisana panai machara jita kushinga koma jita shikanzi zvaita toda kunobata zvita kati simbisane pamberi pechita shikangonzi zvaita richatsengeka gwinya machara jita kushinga koma jita shikanzi zvaita toda kunobata zvita kati simbisane pamberi pechita shikangonzi zvaita richatsengeka gwinya Jesus no go leave no man in a garden. Sister no go work in place of a shovel. No go, no go area. Cousins and my bride when me we focus. We praise Sisi Ricardo, he answers. Muzendo da kuwa reach out, then purchase some SMS and text them louder. Tell them a king is watching over your shoulders. We bounce, we don't bow to the idols. We got face from the Bible. Nyama padzaneta opa wanziri mwe simba iro. Simba iro, simba. Some energy, we got the energy. Yaka wanda toi wana kuma enemies. But anyways, we hope for better days. Kwa tino vando kuno tangira charity. Machara jita kushinga kuma jita. Shikanzi zaita toda kuno bata shita. Kati simbisane pamberi pechita. Shikangonzi zaita richa senge kagwinya. Machara jita kushinga kuma jita. Shikanzi zaita toda kuno
Toy toy ho, toy toy ho, toy toy ho, toy ta semfiri mundi nange sika ho, kwese kune marimanya unoyifuta. Toda matora ho, vachati zora ho, semka kasakora ho, lavashkora ho, mki matafora ho, vachiti shora ho, vanoru mazora ho, tiri makora ho.
Majara jita, ajite kumanikiza, kana tika shika za jinja.
Kushinga koma jita, shikanzi zvaita toda kunobata zvita. Kati simbisane pamberi pechita, shikangonzi zvaita richatsengeka gwinya. Machara jita, kushinga koma jita, shikanzi zvaita toda kunobata zvita. Kati simbisane pamberi pechita, shikangonzi zvaita richatsengeka gwinya. Simbise mumukoto, semura chikota pea. Chabaka moto, vaudze vaindinyea. Kuti dzichabata ope, I'm okay. Yellow father God, pancha sofa kana msat mazoka. Ona iva chancherera gomba blessa ine kutita isimbisana pandaiti.